bakwirikwiti ukararama ndokutanga bakwirikwiti ukararama wanu
Magazine of a pretty pretty woman.